manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva rekutanga mugore ra 2021 tichikushuvira kuti zuva iri ranga rakanaka chose kwamuri imi vateereri we Studio 7. Ini ndini Raichoto ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva.
Tikuona kuti kunyanyanya mukupatapinda muholiday umo manhamba evanhu varikubatwa necoronavhairasi anyanyisisa kukwira uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo yezokuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira vanhu vazhinji vakanga vavarayiwa.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira munyika. Nhasi tichanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pegore idzva iro ratanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi regore idzva vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regoredzva asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane. VaLovu vati gore rino vanotenda Mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino.
Tinoda kutenda Mwari nekutisitsa kwavatiita gore dzai. Gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatoomera guru nekuda kwechirwere checovid-19. Takatora hama dzakawanda kwazvo. Saka tinongotendawo Mwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikero 2021. Mapurisa tatevedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambe-fambe, tisaungane, titevedzere maCovid regulations. Saka ndo zvatangotevedzerawo.
VaLovu vatiwo pamusoro peCovid-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri. Mumwe mugari wemuHarare muzvare Michelle Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicherechedza zuva regoredzva asi rwendo runo havana kuita izvi nekuda kwechirwere checovid-19.
Nekuda kwecovid-19 tatoona kuti haticherechedze zuva iri renyu yetiri padzimba dzedu nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kuti hauzotuya ana achiyekanda haana saka kutongovese kutozvitira pamba.
Mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose amai Franziska Sekanamo vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba. Amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino.
Totopanhasi vanhuvana kuwanda sizinani
vamwe vagari vemuHarare vaudzawo Studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika gore dzva rwanga rwakaderera zvakanyanya asi mudzimwewo nzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha wembare, zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko, zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere cheCOVID-19. Mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari, kurova mabhini, kana kuputisa mafirecrackers, pamwe nekuita magungano edzisvondo. Studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa, vaPaul Nyati, kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika, mushure mekutyora zvakatarwa nemapurisa nezuro, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru gumi nezvitatu nemazana masere nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 13,867 zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 242 vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsawo huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 363. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda munyika. Pavanhu vakashaya nezuro, mumwe chete ndewe muHarare, mumwe ari wekumashonaland East, kuchitiwo mumwe chete ari wekumasvingo. Uwandu hwevanhu vapona kubva kuCOVID-19 munyika yose hwakasvika pazviuru gumi nechimwe nemazana maviri ane makumi mashanu kana kuti 11,250 zvichitevera kupora kwevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 96 nezuro. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara neCOVID-19 hwave zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mashanu nevana kana kuti 2,254. Izvi zviri kuitika panguva iyo kwave nemhando itsva yeCOVID-19 iyo inonzi yakanyuka muSouth Africa nedzimwe nyika, uye ichinzi inotapuriranwa nekukasika kudarika mhando iripo pari zvino. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kubva pakatanga zororo rekisimusi, uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi hwakatanga zvakare kukwira, chinove chinhu chavanoti chinovhundutsa zvikuru sezvo vazhinji vachiita sevasisina hanya nekuchengetedza nzira dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tirikuona kuti kunyanya patapinda muholidhe umu manhamba evanhu vari kubatwa necoronavhairasi anyanyisisa kukwira, uyewo tirikuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo yezvekuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayiwa, vamwe takachionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachateedzeri zvekunzi social distancing kana zvekufamba vakapfeka mamaski. Vanhu vaakutoivarayirwa sekuti coronavhairasi yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavhairasi ichiriko ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika, manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Zvinorevei izvi Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura iyi tainyanyonzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kune masouth africa, kuna na UK iye zvakadaro, vachikanga tichiona vazhinji vachibatwa necoronavhairasi vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvi ndechekuti chirwere ichi chatekeshera chiri zere muvanhu, tisikati tiri kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafani kuita zinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira. Kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, kuchiisa social distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa futi semahandkerchief, zvimwe chete zvakangodaro, zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu. Saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayira.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko nekuSouth Africa kuri kunzi kwane humwe hutachiwana hutsva wakuwanikwa zvakare weCovid-19 nekufamba famba kurikuita wano zvii zvamungataurira wana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwa
Mwangu wajonga, strain itsva iri kutaurwa yeCovid-19 takaongororwa zvikaona kuti strain iyi inotapukirana zviri nyore chaizvo kudarika yanga yagara iripo kureva kuti kana pakabata vanhu vatatu pastrain yekare izvezvi pane vakubata vashanu kana kudarika saka ichi chinotamukira nokukasira saka zvakakosha kuti kana munhu anga achizama kuzvidzivirira izvo zvichakufanira kutonyanya chaizvo kuteedzera mitemo
kune vamwe vari kuti dai hurumende yatora zvakare matanho ekudzosa lockdown imi munotiwo
mashoko ekuti dai hurumende yatora matanho ekudzosa imwe lockdown vajonga tinongotaura zvataisi kutaura kuti imatanho iwayo neimwe nguva anogona kunge ariwo ega anoita kuti chirwere chirambe chichitapukira kuti uyezve kuchengetedza utano hwevanhu asi tinenge tichikurudzira hurumende zvakare zvekuti ione zvaingaite kuvanhu vazhinji vanotambudzika vanhu vazhinji vanoita mabasa emaoko vasina kubatirwa zvitupa kumakambani kuti vorarama sei munguva idzodzo
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunhare vari kuBritain najonga kandemiri westudio 7 Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanonzi vakati kanzuro yeHarare iferefetwe zvakadzama mafambisiro ayanga achiita basa senzira rekufugunura uhori hunonzi nehurumende wanga uchiitika mukanzuro iyi kwenguva yakareba izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbove meya weguta iri vaHebert Gomba pamwe nevanga vari meya vakambomiswa basa vaJacob Mafume Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaCecil Zvidzai vanoti huori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari mulocal government board kwete kubva kunhengo dzeMDC Alliance ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
isu sebato reMDC Alliance tinozikamwa tichiti isu hatiwirirani neuori zvachose pose patinosangana neuori tinohushandira kusvika hwapera vamunangagwa kana vachiti vanotsvaka uori musito Harare aiwa ngavaende vanohutsvaka asi vachabuda nechokwadi chokuziva kuti uori huri kubva kuvanhu vavo vari mukati mesito Harare imomo kune madirectors kune mataun clerk ndivo vanhu vavakagadza ivo neinonzi local government board inogadzwa nehurumende and local government board iyoyo ndiyo inoapoint mataun clerk namadirectors saka ngavaende asi ngatitange tabvumirana kuti vazive kuti mataun clerk vanhu vezano madirectors vanhu vavo saka tichanohubata kana tahubata saizvozvo kana vakanyatsohutarisa vakahubata vanofanirwa kukwanisa kuzobuda pachena kuti tahuwana uori huya huri muno medu muzano ndo zvandingangotaura panyaya yeuori iwowo
asi kanyaya yekunzi mumakanzuro mune uori vaZvidzai haisi kubva kuhurumende chete kana kuzano PF asiwo kana vagari vari kupomerawo kanzuro uori imiwo zvii zvamuri kuita sebato
isu sebato tinozikamwa tichidhila neuori ruthlessly kana tahuwana ava vanozikamwa nekutora nguruvewo isalipistic vofunga kuti musikana akanaka vachaenda kunotsvaga vagobuda namaripots asi hapana chinokwanisa kushandwa pachiri kana vazoona kuti nyaya dzeland kunyanya dzinopinda mugango rezanu PF ndivo vanhu vari kubaland tinozviziva vana Harare Airport Road $80 million ichibhadharwa neland yeHarare
saka mune mamwe matanho here amuchatora panyaya iyoyi
isu seMDC Alliance tasungwa mbira dzakondo zano iri kuita zvokuti kana muchida kubata hove pfonyoko dzai mvura so vari kuda kuba zvinohlisa nokugadza makomishen ndo zvavanoda kuita nguva dzose ukaona vachigadza komishen haisi nyaya yekutsvaka kugadzurudza matongegwe edunhu vanenge vachitsvaga zhira dzokuti vangawana mari sei dzinobva kumawater treatment chemicals pasina akatarisa vachaona mari dzinobva kumatenda pasina akatarisa vachaona mari dzinobva mumotora land pasina akatarisa ndo zviri kutsvagwa nezano izvozvo isu makanzuro edu ose akapera kudzingwa Saka hakuchina inonzi oversight musiti of Harare.
Awa vanga vari munyora anoona nezvekutongwa kwematunhu mu MDC Alliance vaSesero Zvedzai. Vachitaura vari parunare vari kugweru na Jonga Kandemiri West Studio 7. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakadzoka nezuro kumuzinda wavo weWhite House muWashington DC vachibva kumba kwavo kuFlorida uko vanga vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo pamwe nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa6 ndira muWashington DC vachiti nyika isatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kutariswa kuitwa musi wa6 ndira apo matare eHouse of Representatives neSenate achasangana kuti atambire kana kusatambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutora mhiko musi wa20 ndira. Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo avo vanoti havaone vaTrump vachibudirira.
Ichokwadi tirikuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vaine chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Maconfirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete ina tu yava hapana chainobatsira. Saka ndikungoona munhu akungotandanyadzi kuti hapana sezvo ari akataura zvakawanda chaizvo before the election kuti ndakadyiwa naBiden ndinobuda muno munyika handingabudyiwa naBiden ini zvinhu zvinoitika but kana uchinge wazvidyiwa manje unenge wakunyara kuti zvinondoti chii. Right now I think he's just a lonely person or child waiter say.
Asi kaAmerica inyika yemutemo pane chakaipa here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Ichokwadi, yes, he's right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal yake akaita he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uku achiita anu handina kudyiwa handina kudyiwa kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechomwoyo akutoziva kuti ndakadyiwa but chandiri kutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achingopusha zvaari kuita izvi. Munhu aapushwa to the end apushwawo futi to the end saka ari kushaya kuti woita sei but then now regedzai tione kuti zvinopera sei but ndoona achibudirira.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vaTrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vaBiden muWashington DC? Hazvizoitike zvakare here izvi musi wa6 ndira?
Makatarisa masupporters ake ndingangoti kuti masupporters ake akamira sei vanhu vemhirizhonga and vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya kuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndo vari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi ramba uchiramba kuti handina kudyiwa but I know kuti the army yemunomu the police yemunomu haisupporti izvozvo inosapota zvinenge zviripo they are not partisan sezvekumusha kwedu uku saka I know the law enforcement agents were ready for him.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzai ruzvidzo vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica na Blessing Zulu West Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon vaPaul Biya vanoti mushandira pamwe mutsva pakati pemauto neveruzhinji vabatsira zvikuru mukuunza runyararo munzvimbo dzinotaurwa rurimi rwechirungu munyika iyi. Vabhiya vakataura mashoko aya muurongwa hwavo hwekutura mashoko ekupera kwegore nezuro manheru. Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavanogara. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic muzvare Tinotenda Gweshengwe avo vakare mara vanoti vakare mara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akare mara akarorwa nemurume asina kuremara kana kuti even murume kuti arore munhu asina kuremara hama zhinji adziwanza kuzvitambira kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhed zvinogona kunetsa kozi vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau avo vakare marawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi. Amwe akati akatsvigirei chirema. Amwe akati chirema chanhingi mazochiona here chaendepi. Amwe akati hanzwe tsitsi here sanga ukazoonekwa wazvitakura. Amwe anoti munhu akaitisa munhu pamuviri. Hanzwe tsitsi here because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji ndivo vanhu vanowanika vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pakaitirwa ma-awareness campaign vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira uye kuti vasatye vasimbe vaburise nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mazima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana-siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo, zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamazima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sezvo tapinda mugore idzva kudai, regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Magadini uko pana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga akandimire totiri sei new year gore dzamakaripinda here muvapenyu. Ndada kumhorosawo hama dzangu dzekuchiredzidzo vekwamugai njinga vaforosa nemufaro mukuru. Ndomhoresa vana baba Abel Muganji kana vekwahove futi. Ndinovamhoresa vana baba Abel, vana mai Abel, vana munashe Muganji, vana baba Isaac Muganji. Ndinovamhoresa vese nekwamatereke nekwamuvandiri vana baba Mo. Ini ndinoitwa Chiedza Muganji, ndini mwana wavo. Ndini mwana wavo, havadozivi kwandiri zvezvi. Ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari ve Studio 7 vana mukoma kandimiri nevamwe vose ndoda kutenda basa rose ramakatibatira holiday ino tichikukorokotedzai nokuchengetwa kwamakaitwa naMwari kuti mupinde 2021 tinoti Mwari vave nesu munyasha ndinoitwa Goodwill chinogurei ndinoda kurogotezawo hama dzangu dziri kwamutoko kwacharehwa kwachindenga dzose dzekwachinogurei nedziri kwamurehwa kuzumba maramba pfungwe kunonzi kwachipfunde muzumba vana chinogurei vana Joyo vana Admaya nevamwe vose vari mamutoko imomo vana Raidon chinogurei Nasimba chinogurei, vana Denga chinogurei, nana mai Josi, nana mai Blessing, vana Mnesu chinogurei, namadzikoma angu vana mukoma Adoni, vana mukoma Nyuteni, toda kuti nditende kuti Mwari vatichengeta raramai muna Mwari, tirambe takashinga, tichirwisana nechirwere chadai kutekeshera. Ndini wenyu Goodwill chinogurei, ndiri muno muJoburg, South Africa.
Akadi, makadi, makadi, muri yeZimbabwe, makadi, ndinokwazisa vashamarari vose, ndichiti aiwa makadi iko, ini ndinosimba chaizvo, ndiri kuno kuPretoria, ndini pianos panunure, ndoda kukwazisa mhuri yekwamanunure yose, ndichiti happy, happy new year, vanhu vaMwari, tinotenda Mwari watipinza mugore idzva. Nokwadzisawo zvekare sekuru vangu vamazvimba kubhikita uko nemudzimai wangu mai Lavhu nana mbuya Lavhu nevanin'ina vangu vose nevose vanondisiva ndichiti happy happy new year.
PaStudio 7 apa Studio 7 apa ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru ndichiti makasimba here. Ini ndinoitwa Kulumani Sukumani paBoera apo ndangoti zvangu ndingo Farisi hama neshamwari vanondiziya ndichiti makadiko tiripo zvedu paCape Town hatinaukwanise kuende kumusha but kumhuri yekwangu ndinoti mufaro kuti tipinde mugore idzva hama neshamwari komadanonoka wandapo dai zvaibvira maimbondiridzira ukasonka majeso kekuti makandidana ndikasauyako ndisina mari kamajeso
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zuva ranhasi regore idzva pamwe nezviri kuitika munyika. Yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vacheretedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 horamba huchikwira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kuumba nepamusana pedambudziko reCovid-19. Ndinoti murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwese kwamuri.
Kuizika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolosihlanu mhlaka 1 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, okhulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha zeqine emngceleni weBeitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabeka ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition leGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Madumafuzayo kaseko.
Kuleli idlalade lami engilethula manje, idlalade lami lokuqala, ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo.
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020. Zonke lezi ndaba lezinyo lizezizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakoBulawayo selilensuku ezimbili zilandelana lokuba linani eliphezulu labantu abahlolwe batholakala bele-COVID-19 eZimbabwe. Ngokutshona kwelanga la izolo, bese kutholakale abangamachumi phose ayisithupha i-59 belegcikwane leli. Kunje sebefika inkulungwane ezedlula ezilitshumi lantathu, i-13,800 asebehlolwe bafunyanwa belalo. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanye, 11,200, kwafa abangamakhulu edlula amathathu lengxenye, 363. Ezwekazi le-Afrika i-COVID-19 ihlasele abantu abaphose bafike izigidi ezintathu, 2.7 million, yabulala inkulungwane ezingamatshumi edlula ayisithupha, 64,700. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezingamachumi edlula athoba minwembili, 83.6 million. Abatholakale belegcikwane leli labulala phose izigidi ezimbili, 1.8 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asabehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele. Asebe kuzigidi eziphose zifike amachumi amabili, 19.3 million. Yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, 345,844. Ngesikhathi i-COVID-19 ilokhu imemetheka njalo, umkhakha walo omutsha usabalala emazweni amaningi agoqela ele-South Africa lele-Zambia, ibandla leZimbabwe Economic Freedom Fighters lithi kufanele uhulumende weZimbabwe lowe-South Africa bebophe ziqine emngceleni we-Beitbridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Hove uthi ibandla lakhe lilombono wokuthi kungabi lengcele e-Afrika ukwenzela ukuthi izwekazi leli lithuthuke.
Siyabonga msakazi omuhle. Masikhangelisisa kakhulu ngokwenzeka e-border, sizwa ubuhlungu singu-EFF. I cannot say njengoba si-Economic Freedom Fighters kuphela. kodwa lento iyasibamba kakhulu njengabantu base-Afrika. Ngoba masikhangelisisa kakhulu iBeitbridge Border Post ayisetshenziswa kuphela ngabantu baseZimbabwe kodwa isetshenziswa ngabantu abaya eDRC, ngabantu abaya eMalawi, ngabantu abaya eZambia, ngabantu abaya up to kumbe siyofika kubo Tanzania. This is the busiest border eAfrica. Li border eliphithizela kakhulu iAfrica jikelele. Nxa sisithi siyakhangela into yokuqala uhulumende okumele ukuthi ngabe wayenza kudala kungakhathalekile ukuthi ngabe kulesifo seCovid ngabe sikhona. iCovid ingakafiki iBeitbridge Border Post ivele ilenhlupho ebhekane lazo okukhangelela kakhulu itraffic. Ungathi uyakhangela ngezikhathi zama Easter la ngezikhathi ezifana lalezi iFestive season yabo December uyathola ukuthi ama truck ayabe esuka mhlawumbe duze kwematombolochi phakathi eMessina esize eBeitbridge of which is a distance of 12 kilometers. Uthi uyakhangela kwela seZimbabwe again kuyabe kwindawo ezikhangela kubo Lutumba. Ungakhangela usuke Lutumba usiyafika eBeitbridge phakathi ungakangena eborder. It's something like 15 to 18 kilometers again. That means it's 15 plus 12 is a distance ye 24 kilometers. Okusho ukuthi iborder alikwanisi alenelisi ukuthi liphakamise abantu abaningi. Okudinga ukuthi uhulumende weZimbabwe leSouth Africa basebenzisane baguqule iBeitbridge Border Post isifuna ukutshintshwa isezingeni elidala kakhulu. Ibridge lelana lincane kakhulu masikhangela inani labantu abadlula phezu kwalo. Kumele ukuthi abantu abahamba ngezinyawo babe lendlela yabo abasevwa ngayo beseceleni bengahlanganiswanga labantu bezimoto ngoba bona abantu bezimoto self bebodwa noma bengahlanganiswanga labantu abeneliseki iservice yankhona still iyabe ilokhu inzima due to ukuthi isystem ifuna uku-upgradewa eBeitbridge Border Post eSouth African side lezim side. Kodwa into eyinkinga kakhulu yi-corruption ubusela.
Lowo ngumnumzana Witness Hove isikhulumeli sebandla le-Economic Freedom Fighters sixoxela ekobulawayo. Ubusenjalo isiphathamandla senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition le-Gwanda Resident Association umnumzana Bekezela Madomo Fuzwayo kasekho. Umnumzana Fuzwayo ubikwa itshone izolo ngenxa yegcikwane le-COVID-19 esesibhedlela se-isolation center. Umnumzana Fuzwayo wayevame ukuxoxa le-Studio 7 kunhlelo ezithile ehlaziya indaba ezigoqela ezombusazwe, ezomnotho lezamalungelo oluntu. Asizweni ekhuluma ku-Studio 7 kwinyanga ezedluleyo.
Yeah, I think i report le sisi imele yenza umehluko omkhulu kakhulu kundaba yabo Johanna Mamombela abanye bakhe. Okokuqala isuka ku commission eyafakwa nguhulumende and i commission eyafakwa ngoba ithembakele ukuthi ngangokuthi abakukhulumayo bona kumele ukuthi kuthathwe njengento eyisiqiniseko ukuthi yiyo kanye into abayibonile. So i report le iza sivula amehlo ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba amapolisa donse siyalikhuluma kwawo abojohana baphuma ngale labo bekhuluma kwabo. So yona izabuya iphakathi laphakathi iyeza esiphumisela exactly ukuthi kanti lapha kwahamba njani. So abakutshoyo bona ukuthi babona impawu ezitshengisa ukuthi omama laba badlwengulwa balimazwe abatshaya kakhulu itshengisa ukuthi yinto engabe iliqinisa ukuthi yiyo sibili into eyenzakalayo.
Lo umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo otshone izolo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ekhuluma le-Studio 7 kunyanga ezedluleyo. Ngokufunyanwa kwejekiseni lokuvikela ukuthelelwana iCovid-19, izigidi ezithile zabantu emazweni athuthukileyo seziqalile ukuhlatshwa leli jekiseni, kodwa alikafiki emazweni awezwekazi le-Afrika agoqela eZimbabwe. Abantu balembono ehlukileyo nge-COVID-19 vaccine lokuthi kuzathatha isikhathi eside ukuze ize ifike elizweni njengoba amazwe athuthukileyo anjengeAmerica le-Europe elithenga ngobuningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba.
IZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba ikhathazekile ngobhubhano lwe-COVID-19 olukhwaze ngolaka umnyaka wonke ka-2020 loba nje sekungathi kulethemba ngejekiseni elithe lafunyanwa elivikela ukubamba leli gciwane. Ingcwethi zezempilakahle ezweni zithi azikahlangani lalo leli jekiseni ngakho ke uZulu kaqhubeke elandela iziqondiso zokuzivikela ngoba kuzathatha isikhathi ukuthi lifike ezwekazi leAfrika omunye walezi ngcwethi umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya.
So ibhubhane leli lalo kukhanya hayi sokulayo ivaccine leyi kukhanya uhulumende sebeyidinga kwamanye amazwe lapha kayikafiki kodwa hatshi abantu liyaxwayisa ukuthi lingayekethisi lokho besithi sixwayisa ngako selithembe ivaccine leyi engakabi khona ingaba khona lizathi liyaziswa ukuthi sikhona njalo ihlatshwa njani okwakathesi hayi liqinise kakhulu landela lezi zinto elazitshelwayo zokugqoka amamaski lokuhlanza izandla lokungahambi lapho kunesiminye eminye khona.
Umfundisi uSaint Sibanda wenhlanganiso ye-IM Bulawayo Against COVID-19 uthi kunengi osekukhulunywa ngejekiseni le-COVID-19 vaccine.
Into eqakathekileyo yikuthi kumele ichasisele abantu ukuthi isebenza njani njalo lokuthi abantu bayizwisise ukuthi banceda njani ngenxa yokuthi sikhuluma kanje kule ndaba eziningi abantu bekhuluma ngevaccine leyo abanye bathi iyatshintsha iDNA yabantu abanye bathi iright iyelapha ngibona ngani ingabi khona lapha eZimbabwe. Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende the Minister of Health bengene bechasisele abantu ukuthi livaccine inceda njani abantu njalo yenziwe njani.
Usibanda uqhubeke ethi inkolo ezehlukeneyo zamukela imithi yamavaccine ngokuthiyeneyo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube yena ukhuthaza inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization ukuthi imele amazwe asathuthukayo ukuze athole leli jekiseni.
Kuqakathekile ukuthi itholakale masinyane okwamanje isadinga umqando omkhulu ongatholakala emazweni angela kunotha njengelethu. Ngakho-ke kufanele amazwe anjengeZimbabwe asebenzisane neWorld Health Organization namankampani alemali ukuze ivaccine le ifinyelele emhlabeni wonke jikelele emakhaya kuyo wonke umuntu umntwana umuntu omdala abagulayo labo bonke.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Frankie Phiri ngomunye wabaseselokuthandabuza ngaleli jekiseni le-COVID-19 vaccine.
Ngendlela engibona ngayo siyayifuna kodwa bathi baqale befake bona amakhiwa khona ngale ngayibulala iqale ibulale yobona ngenzeni sisesurvivor thina kodwa hayi ngiyayifuna sibili ncaka ukuthi yasenza kodwa bathi baqale befake bona khona ngale.
Osakhulayo uNothando Ndlovu ulomcabango wokuthi i-COVID-19 vaccine yibhizimusi yabathile.
Sizwa besisho ukuthi i-vaccine sikhona i-COVID-19 kodwa nxa sesinanzelela lapho kwaqala khona i-COVID e-China it's life back to normal. Sesibona ukuthi ngokuyibhizimusi leyo ngoba ama-companies sebeqina ngokuthi bebuye le-vaccine yangkhona.
EZimbabwe kuviki edlule umongameli Emmerson Tambo Mnangagwa kunkulumo yakhe lesizwe mayelana lobhubhano lwe-COVID-19 uthembise uZulu ukuba basebenza gadalala labezempilakahle belandela zonke iziqondiso zokuba leli jekiseni lokuvikela i-COVID-19 ezweni ngoba okwamanje alikafinyeleli ezwekazi le-Afrika. I-World Health Organization yona layo ikhuphe imibiko ithi iphakathi kokusebenza ukuba kusiyaphela umnyaka ka-2021 kube sekulamajekiseni edlula amabhiliyoni amabili asethe atholiswa uZulu emizameni yokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 emhlabeni jikelele. Bathi okwamanje kunamankampani athile agoqela i-AstraZeneca, i-Pfizer, i-Moderna lamanye aseqalile ukuthengisa leli jekiseni le-COVID-19 vaccine. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo ngu-Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe kwele Botswana bathi umnyaka ka-2020 ubulukhuni ngenxa ye-COVID-19 njalo abakhangelelanga inguquko ngesikhathi kulungiselelwa ukungena kumnyaka omutsha waka-2021. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngugcweleyo iseHabron kwele Botswana.
inhlanganiso ephathisa uZulu ngesikhathi sobunzima emhlabeni jikelele eye Red Cross Society kwele Botswana ithiningi labantu ababhekane lobunzima esikhathi se-COVID-19 kulelo lizwe ngabokuza impilo ibe lukhuni ngamandla kubeZimbabwe abasebehlala kwele Botswana ikakhulu labo abaphila ngemsetshezanyana labangela ngwalo esemthethweni zokuhlala nokusebenza eBotswana. Umnumzana Andreas Sibindi oyisizalwane seZimbabwe esihlala eFrancistown uthi akuzange kube lula ngoba abaphila ngemsetshezanyana bavalelwe ngesikhathi sohlelo lwe-COVID-19 eselockdown.
Ubungumnyaka onzima kakhulu kuningi labantu bakithi abaphila ngokuncedisa, so nxa kuvaliwe kuba nzima ukuthi bezisize ngoba akula lapho abangathola khona, bayabehlele ezindlini, akula muntu oza kubiza ukuthi ngicela uzocenta lapha kumele ngico uzonithanyelela la.
Esinye njalo esizalwane seZimbabwe umnumzana Benjamin Spanda obhizimusi uthi umnyaka ube uqalise kuhle kodwa kwasuka kwachitheka izithebo ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 kwele Botswana ngombimbitho.
Sokungene i-corona izinto zonke zajika, kwayalelale ibhizinesi engahambi kahle kakhulu, kodwa anizange ngitshone like iphansi kangako, kodwa hayi anisaphilanga ngendlela amikade nisithi nizaphila ngayo. So 2020 we can say it has been a 30 year.
Kodwa uSwanda uthi noma nje kukhanya kunzima kungenwa kumnyaka omutsha, abantu sekumele badinge indlela ezintsha zokuziphilisa.
U-2021 kuphela unichallenge ekutheni I should think better and be different and be able to adapt to a new normal and see kuthi khona how can I make money in the new normal. So zihlale sikhala ngokuthi khona COVID.
Unkosikazi Sindiso Sibanda uthi iningi labeZimbabwe ngabantu abasebenzayo, ngakho bekungalula ikakhulu ngesikhathi abantu bevalelwe ezindlini nge-lockdown. Uthi okuphathisayo yikuthintana kwabantu ngokubambana ngesikhathi abokuza bethiwe ngaphandle.
Abaningi baza bancedwa ukuthi we have some groups that we created, so we posted in some of our groups ukuthi ongalakudla endaweni enjenje kungaba ngubani. Do we have an essential worker in our group? Athwala ukudla ayinika u-ABCD. And it was so painful because the government of Botswana reached out to its citizens with hampers of groceries, of which foreigners were not included.
Amathemba abaningi afiphala ngesikhathi inani labantu abatholakala bele-COVID-19 lisiya liqonga umhlaba wonke jikelele. Sokutholakele njalo uhlobo olutsha lwe-COVID-19 olubika lumemetheka ngesiqubu esikhulu kwedlula lolu oluvele selukhona, osekubone amanye amazwe ephindela kunhlelo zokuvala izigaba kumbe ilizwe lonke ezama-lockdown. Lokhu kukhathaza iningi labeZimbabwe asebehlala kwele Botswana abacabanga ukuthi imincele ingaphanga ivalwe, ikakhulu ngemva kokutholakala komhlobo omutsha we-COVID-19 elizweni elingumakhelwane ele-South Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba se-Studio 7 ngiSiyabron kwele Botswana.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe lasemazweni omhlaba. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Osanele ugcotshwa kuba ngumongameli weleMelika umnumzana Joe Biden kanye lomkakhe unkosikazi Jill Biden namhlanje batshayele ihlombe abasebenza kwezempilakahle emkhosini webulenjini wokwamukela umnyaka omutsha ka-2021 owe-Dick Clark's New Year's Rocking Inn. UBiden uthe lanxa umnyaka ka-2020 ubunzima ulethemba lokubana kuzoba ngcono ngalo mnyaka esiwusungule namhlanje ka-2021. Umongameli Donald Trump weleMelika ubonge abasebenza kwezempilakahle, odokotela, abongi kanye labakubuthe ngokusebenza gadalala ukubona ukubana umuthi wokuvikela ubhubhane lwe-COVID-19 phansi kohlelo olwe-Operation Warp Speed oluqhutshwe ngemfanelo. Amazwi lakaTrump uwethule enkundleni yokuxhumana ye-Twitter yiziphathamandla zesabelo se-Nashville. Lokhu zisahlolisisa imbangela lomonakalo odalwe libhomba elithiwe ladubuka ngelanga lekhisimusi. Usibalikhulu waleso sabelo uGovernor Bill Lee usecele isigodlo sikamongameli weleMelika ese-White House ukubana sifakele ingozi yebhomba phansi kwenhlelo zokumama njengomumo wezinto, i-state of emergency, ukuze leso sabelo sithole uncedo lwemali yokuphathisa abanini bhizimusi abathinteke kule ingozi.
yesizwe ukuthi abanye abalaleli ve Studio 7 bathini ngomnyaka omutsha.
Ya, ngiyabonga kakhulu nje. Sanibonga Studio 7. Sithi njani impilo bonke basanga abasanga abalaleli. Bonke bonke indawo zonke zelizwe. Nyaka ka 2021 la kokuza kokulobunzima nxa sikhangela ukuthi lawo lokhu dosa yona lo ka 2020 inxa umkhuhlane lowo. Ngilawa ukuphila kahle ngoba lokho kusasenza umthetho nalesiwa la u-2020 nalowo ekomkhuhlane lakwa lokho kufanana vela kulanto ezajintsha hayi ukukhuluma ngomgcini dlala oyelupane mzoni
ngibonanza ngibona lo bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo asiyezwa nje leli sipela leli umnangagwa lithi lithathe leaf uthathe leaf ube senza umsebenzi bani uyenzeni usebenzela bani labo bantu abasebenzelayo ngobani uthi uthathe leaf ube senzani ngoba akula ngisho le yinto ayisize ngayo abantu kathi uyenza umsebenzi bani uholelani nampothiwe ngabale sikhundla yonke indawo umuntu is the minister of health umuntu is vice president manje umuntu njalo umbiza uthini and uhambe tshontsha yonke indawo ilizwe liyangeke lilafa laba linkubekela phambili ngezanu PF le 2021 sicela izanu PF yekeli ukutshontsha cela izanu PF ogogo labokhulu beresayine benikeza abantwana abancane izikhundla sikhathele ngalanto asebegugile lapho kuthi abathathe amalifu ilifu bani ethathwa lisela leli akula muntu ongamboniyo ngumuntu obulala ilizwe lo ngumuntu obeke esatshontsha futhi elizweni nguye obulala ilizwe umnangagwa lo labochiwe ngalapho ochiwe ngababala kuminister of health ochiwe ngababala kuvice president khathele labo gogo labokhulu laba abake beresign imisebenzi laba bechiyela abantwana abancane kathi imisebenzi bani bona abangiyachiyiyo umuntu azaphela amazinyo le
elokwesemsebenzini alibonani basakazi ve Studio 7 hayi siyabonga malingene kahle eminyaka enomutsha 2021 mina ngubhanda moyo ekondolwane Plumtree yeah umnyaka lo sibhekane lawo 2021 omutsha kangaka kuzabanzima ngendlela engibona ngakhona kodwa sibekezeleni sizama ukuncengezelana mina kakhulu imbekeze politiki yeZimbabwe yiye kulala ilizwe esokolisa abantu ngoba into yena le yenziwa ngo-MDC labo ZANU hayi bakithi ake sihlonipheni mani lapha kungani kuyadlalwa kuphela umdlalo la lapha siphile elizweni lamanga kuphela ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni kulilima West Plumtree
2021 will be a tough year eZimbabwe. Izinto zokhuphuka. Loba nje kunethile bazothola lokho bakuthola but izinto zokhuphuka and a political climate yakhona izojinja izoba tough abantu bazosokola. Ukudla kodwa kutholakala konke ukuthi ngoba kunethile but when it comes endaweni zomsebenzi kuzoba lenye political iZANU-PF ezayenza a tough ukuhlukumeza abantu so that a vote for ZANU-PF njengamanje angithi basayenza lokho kuyisikechinyana kwabo ngathi bathi opposition party now sebelala ungathi opposition party idobha manje seyikhisayi grand ku tough eZimbabwe kusazoba tough
labo ngabanye babalaleli ve Studio 7 besipha umbono wabo ngekhisimusi yalonyaka
it was a Friday my darling was a Friday seven super
Woza Friday kuliviki abaculi beZimbabwe labasekela umculo kwele South Africa abazange bavume ukuthi iCoronavirus ithulise iziginci zabo ngomnyaka ka-2020 lanxa kuphele inyanga bengavunyelwa ukwenza umsebenzi wabo ukupheka amadlalade lenhlelo zokuthuthukisa umculo ngokunye abakusebenzisa ngesikhathi iCoronavirus ibavalele ezindlini. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngisebenza ubaba kaJohn uMajor General insizwa idabuka esigodini yena uthe ngokuvalelwa endlini coronavirus wacabanga ukukhanda idlalade lakhe lakuqalaqala elithi Make a Movement le ndlalade lomdumo we-afropop limumethe ezothando loba nje beluyindlela kancane ngesikhathi se-coronavirus
kuleli idlalade lami engilethula manje idlalade lami lokuqala ngibhale kakhulu ngendaba zothando ngoba ngiyazi nje ukuthi abantu abaningi bayathanda kakhulu ingoma zothando ezakhayo nanti kisithi ndikhiphile liyatholakala ngabonga kakhulu nesupport yenu Mahlabezulu.
Uhlezi zabo suye yedwa owenze ezibukwayo ngesikhathi coronavirus isidla amahabulo phose umnyaka wonke ka-2020. Umculi werumba umbi wabo Brutus Ndebele weqembu leMasondo Boys nabanye abaculi abaningi labo kuthe kusiyaphila lo mnyaka bepheke baphaka elitshisayo idlalade elidi ziyabavuma abalihlanganyeleyo.
Dandula, Masendo Boys, Jiligiti, Uzibale Babo Mange,
Amaya Mutunga Bisi, Utongo Pata Uyehikiza.
Uprojasi uthile lidlalade likhombisa amandla asekubambaneni kwabaculi ikakhulu ngalo mnyaka ophele umuntu wonke elindele ukuthi ukufa ungamvakatshela loba nini.
Siyabonga impela singamaqembu amaningi bakhona oMadala Boy, Shining Fellows, Charles Zwane, Wendwane Super Sound, Itupia Masters, Tupute Warriors, Dumo Sound, Solo Secret Sound. Esihlangene lapho sipheka ingoma ezimnandi kakhulu ungaphuthelwa mlaleli.
Intshantshu kwezerumba uThemba Bonyoyo Mathe laye walile ukunibezelwa u-2020 onzima wethula imvikizane edlalade walitha igama elithi Sidla Isimabiliya. Ngakolunisa ngothi abezimbabwe abasekela izomculo labo abazange balahle imbeleko ngobunzima kwa-2020. Intatheli zindaba zezimbabwe ezigoqela uKhumbu Malinga, uStanley Dube nabanye basungule inkampani yokukhihliza ezemiculo eGoli i-K9 Studios. Umgcinihlalo wale nkampani uMnumzana Carlton Ndlovu odabuka eGwanda uthi inkampani ehlose ukukhulisa loba ngubani onethalenta ungakhathalekile ukuthi ule mali loba akalayo.
Wamanje sikhethe sithatha bonke ezilonge ithalenti likhona abantu bawuthanda umculo wakho sibone ukuthi nawe into ephetheyo abantu bazayithanda siyakufaka ebantwini sakhangela lolu ukuthi hayi kunenhlupho yemali abantu banalo ithalenti bakhona abanye esibabhekileyo bekhulu bebengobhuti nabo sesibhethu abazange bethole ithuba because behlangene nenkinga zemali thina lapha into ezama uzoyiqondisisa kulaba abatsha even labadala ma ithalenti lisakhona lisavuma umnyango uvuliwe.
Abancedisana labaculi batokwenziwe ngabezimbabwe laba kukhombisa ukuzimisela okukhulu nakukhangelwe ukuthi bakwenze ngomnyaka onzima kakhulu. Loba nje coronavirus lisidla ubhedu umnyaka wonke uMajor General uthi ake siduduzane ngale eyothando lapha athi sithanda sami ngimamele. Mele 77 Johannesburg kwele South Africa ngiwuthuso Khumalo.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela
Ohulumende beZimbabwe leSouth Africa bakhuthazwa ukubopha ziqine emngceleni weBybridge Border Post ukwenzela ukwenqabela ukumemetheka ngomkhakha omutsha weCOVID-19 obikwa osuqhamuke weleSouth Africa. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.